ndakatsikisa nekubura kambo kangu kanonzi hold on mwedzi wapera uyu. Kambo aka kanokurudzira isu vanhu kuti tirambe takasinga, tirambe takabatira pana Mwari. Munoziva kuti muupenyu tinotarisana nezvinhu zvakawanda zvinotipedza simba, asi Mwari vanotivimbisa kuti vanesu.
Izvo zvemagitare izvi makazvitanga rini?
Ini zvemagitare ndakatanga 2013.
Vabereki venyu vaitwo kudii pamakatanga kurova magitare?
Vabereki vangu pavakanzwa kuti ndinoda kuita zvemagitare vakangondikurudzira kuti nditange ndapedza kuita zvechikoro.
Vanhu vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Ndichitarisa rutsigiro rwandiri kuwana pane kambo kangu kandakabva kubura ka hold on, ndinofunga kuti vanhu vari kunakidzwa nemusic yandiri kubura. Ndinoona kunge vanhu vakujairirana nenziyo dzandinobura.
Kwamuri kusangana nawo ndeapi?
Machallenges atinotarisana nawo muindastry medu mekuimba umu akawanda, asi chandinoona sechinhu chikuru chatinotambudzikana nacho kushaya rutsigiro rwemari yekuti tishandise kuti tirambe tichitsikisa nziyo nekuita mamusic video.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanogona kundiwana pamasocial media platforms ese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nepayoutube. Vanongotsvaga Tafiru TAFFYRUE, riri izwi rimwe chete.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Ini ndoda kutora nguva ino kuti nditende vese vari kunditsigira pakambo kangu hold on pamasocial media platforms ese. Ndinonamata kuti Mwari akomborerei, uyezve kuti mucharamba muchingotitsigira mune zvese zvatichabura pamberi apa.
Chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro.
Ini ndinotenda nenguva yamandipa kuti ndive pano, ndoda kubuda mudariro nekambo kangu kanonzi hold on.
Zuva richauya namova zvichapera, kuchema and sickness, marwadzo and suffering will be in the rearview mirror. Just hold on, don't give up now, sing it up.
Oh,
day, gonna be a brighter day.